semutauriro wamaita makesisi edu nezuro anga akatiwedzerei kudarika zvatanga tajaira. Tinoona kuti tikatarisa makesisi edu COVID-19 muna October tainyanya kutambira makesisi asinganyanyi kudarika 20 mazuva akawanda. Asi tikapinda muna November tikuona kuti makesisi edu akatanga kutiwedzerei. Tikatarisa musi wa 9 November makesisi edu anga akuna mana 60. Musi wa 12 November makesisi anga ari 57 ende toona kuti nezuro makesisi edu anga ava kuma 60 zvakare. Saka zvinoratidza kuti mwedzi uno makesisi edu atiwedzerei kudarira zvataiona muna October. Saka izvi zvofanira kutiratidza kuti hondo yedu neCOVID-19 haisati yapera, tokufanira kutokwinya kuti tinyatsorwa nechirwere ichi zvakasimba.
Imi muri kugutsikana here nekuongororwa kuri kuitwa vanhu? Tichiona kuti uwandu hwevanhu vari kuongororwa kumatunhu anenge ane dambudziko hunenge huri hushoma pane uwandu hwedunhu zvakaita seHarare.
Nekomajonga panhau yekuongororwa kwechirwere ichi tichishandisa mhando yemichina inonzi PCR. Tinoona kuti kubva chirwere chitanga ragara riri dambudziko, hatina mbosvika chaipo chaipo pataida kuti tisvike titase pahunyau dzekuongororwa kuvanhu idzi. Zvinoenderana nenyaya yekuti mishina iripo nezvikwanisiro zvinodiwa kuti vanhu vaongororwe zvishoma. Vo imwe nyaya ndeyekuti kudzikira kwakaita makesis muna October kunogona kunika kutirivadza kufunga kuti chirwere chakutopera. Nokudaro novimba vamwe vanogona vaida kuzobatsira kutenga mishina iyi tikasa kudhura kwavo vanogona kunge vambosungurira zvishoma. Imwewo nhau panyaya dzekuongororwa kwechirwere haisi nhau yehurumende basi kana kuti vanhu vanoongorora basi. Tinoona kuti kunoongororwa vanhu chirwere ndokunge vanhu vachona vaenda uye vachida kuongororwa. Uye kuhurumende inokurudzirawo kuti dai varamba vachiisa zvisungo zvinotarisa kuona kuti vanhu vari kutedzera here mutemo kuitira kuti kupararwa kwechirwere kusanyanye. Nokuti ndoona tikasatedzera nzira idzi tinogona kupedzisira tiri muna taisireva. Isu tange tamboedza chaizvo kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.